Vanhu vakapinda mimisangano yange yakarongwa nemakomiti eparamende anoona nezvemabhizimisi nemaindustry pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika mumatunhu akawanda munyika vakati zvakakosha kuti pave nebazi rehurumende reZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA. Asi vanoti bazi iri harifaniri kuve pasi pemakurukota ehurumende vachiti ane uori uye ndiwo anotadzisa vekunze kuzosima mari yavo munyika. Vakatiwo zvakakosha kuti vanoshanda mubazi iri varemekedze vanouya kuzosima mari munyika vachiti pari zvino vashandi vazhinji vehurumende nebazi reZimbabwe Investment Center vanobata vemabhizimisi neseri kweruoko zvinoita kuti vapedzisere vaenda kune dzimwe nyika. Vamwe vakapinda mumusangano wemuHarare vaPaddington Japa Japa vesangano reZimbabwe Confederation of Equal Opportunities vanoti ZIDA inofanirawo kupa mukana wakaenzana kune vemabhizimisi vemuno vachiti zviri kuitwa nehurumende zvekuti Zimbabwe is open for business. Zvinenge zvinokurudzira vekunze chete.
Hakuna zvakadaro kana president wedu tikuti zvakaita ndofunga aiwa apa hazvinyatsofambe zvakanaka, but sokuti isusu tikapa 100% ko isusu semaZimbabwenzi tichawana chii? Nyika inoyi ndofunga muri kuona nyika yapera nekumainwa nevari kumaina, mainvestors ari kumaina, vari kusiya mazikomba kwese, havasi kuvhara mazikomba asi wane mari yekuvhara makomba aya. Saka mombe dzedu hadzisina pekufura, ivhu redu riri kuparadzwa pasina pekurima nevamining activities. Saka tiri kuti kwete nyaya 100% haiite.
VaJapa Japa vanoti makambani anochera zvicherwa zvikuru sei anobva kuChina ari kuparadza nharaunda dzaanoshandira vanogara munharaunda idzi vasina chavanowana. Vanoti nekuda kwaizvozvo panofanira kuva nemubatanidzwa nemakambani aya kuti vanhu vemuno vabatsirikane kubva pazviwanikwa zvemuno.
Saka tiri kuti isusu pane ari kuda kuuya kuzoita mining muZimbabwe, percentage tikuda 51 for foreign investor, then 49 for a local investor. Kana yakadaro yakanaka.
Mozvina bhizimisi Philip Chabata vanoti zvakakosha kuti vanhu vemuno vapiwo zvimwe zvikamu zvemakambani ekunze anenge auya kuzoshandira muno kuti vasarambe vari vashandi chete.
Tipewo zvekuti tisarewo nazvo zvekuti tione kuti kana tiri vanhu tiri paarea kuedu vanhu vakaya kuzomaina ipapo tinoruziva kuti havakaya kuzotinobvuma kuti vanhu vamaine tiruze nearea kana chimboro tiri kurima ivo achimaina tichibhenefitewo from muchi zvikibva ipapo. Kuti kuti maina anobva auya nesimba rekuti inini ndebvandashayachi
vange vachitungamira chimwe chikwata chainzwa pfungwa dzevanhu kumatunhu eManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neHarare vaJoshua Sako vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda munyika vanoshushikana kuti zvinotora nguva kana munhu achida kusima mari sezvo achifamba kumapazi akawanda ehurumende uye zvichabatsira zvakanyanya kana bhiri rikave mutemo.
Nyaya dzekuti mainvestors chero maforeign investors ngavawanewo zvakafanana nezvinowanikwawo nemalocal investors, nyaya dzeownership maresources kutiwo chero mainvestors vachiuya vene veZimbabwe vanofanirwa kunga vachionekwa vainewo zvavanowana kubva pamaresources avo. Tisaona sekuti zvinhu zvinongobuda munyika zvichibhenefita dzimwe nyika, asi zvenyaya yekuti nyika inoda kufambira mberi, saka mitemo yedu ionekwe ichiita kuti vanhu vachipinda munyika muno vapinde vakasununguka kana vainvesta vazokwanisa kutora mari dzavo.
Vasako vanoti chasara kuti makomiti avo azeye zvakabuda misangano yese votura gwaro ravo kuparamende negurukota rezvemabhizimisi nemaindustry vaMangaliso Ndlovu. VaNdlovu vanotarisirwawo kupinzawo zvimwe zvabva kuvanhu bhiri iri risati rapasiswa neparamende kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.